Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vaenda kunobata maoko kumuri yavamugabe kumba kwavo kuBlue Roof kuBorodebrook Harare vati vainge vakumbira kuita musangano namai Mugabe kuti vazeye nyaya dziri kunetsa asi vainge vasati vawana mhinduro.
Ndakataura kuti tinongovachengeta nesoni asi kuti tinovachengeta sei hatisati tataura. Ndototingataura naamai tawirirana dovana mazana avo tinoita share.
Asi vachipedza kutaura mashoko aya vamunangagwa vabva vaona mhinduro yavange vachitsvaga zvapakuti vamwe vanhu vose kusanganisira nhengo dzepolitibureau vaburitswe mumba pachigarwa dare. Asi sematauriro azoita mutauriri wemhuri yavamugabe vaWalter Chidhakwa zvabuda pachena kuti zvakonanganga murapwa achida
pfungwa dzehurumende, pfungwa dzepolitibureau yezanupf, amaiwo vakataura pfungwa dzemhuri yekwamugabe mhuri yekwakariga mombe nakushungu zvazotiita kuti tikwanise kuenderera mberi yeprogramu yedu. Saka tichazenge tichiprinta programu yanhasi neprogramu yamangwana neprogramu yemusi wesatati tichidistributa. Ndinovimba kuti tinowana nguva yekuzviita izvozvo. Saka ndoo pachasvika.
Mashoko aya atsinirwawo nemwe muzukuru wavamugabe Valio Mugabe pavataura nestudio 7 asi vachiramba kutaura kuti vamugabe vacharadzikwa kupi uye riini.
Hapana kuwirirwanwa nehurumende nemhuri. Mhuri ichine pozisheni yayo yekuti programu yehurumende ngaipere musi wesatadi ivo kana kuti svondo ivo vanozvitora mutumbi ndivo vanozoziva zvokuita navo nokuti vada kuchengetedza machengetero avari kurongwa zvavanogona kuva.
Tavabvunzawo kuti vamugabe vacharadzikwa saishe here.
Vamugabe vanga vari mambo zate vanga vari mambo.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti kubva zvakabviswa vamugabe pachigaro nechisimba muna mbudzi 2017 mhuri yavo navamunangagwa ave makara asionane. Mhuri yavamugabe yaudzawo Studio 7 kuti vakatonyanya kurwara pavakapidigurwa nemauto. Asi vachitaura kuvanhu vange vakaungana nhasi vamunangagwa vati vakaedza nepose pavanogona napo kubatsira vamugabe vachirwara. Vamunangagwa vativo mumwe mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga avo vari kurwara vari kuChina vatumirawo mashoko enyaradzo. Studio 7 yabatawo dzimwe hama dzaamai Grace Mugabe dzabva kuChivhu.
Indodzi mai chodyiwa ndinotova muroora waGrace charasikirwa navamugabe. Vamugabe vakatiitira zvakawanda ende zvatisingambokurukuri ende vakatotidzidzisa kushinga kusatya nyange zvikaoma sei tikuramba takangoshinga nekuti vakatotidzidzisa kuti vanhu vanofangwa kurima upfumi hwedu huri pavhu tinotofangwa kutova. Vakatoti fanwa itorimai saka hatimbotyi nyange zvikaoma sei totoramba takatoshinga. Vakatotidzidzisa kushinga nyanhamo hatichamboi tichiburikidza nayo vamugaba. Vakatishingisa tiri vanhu vakatoshinga izvozvo hatimbotyi kana chinhu chinhu nekuti baba ava vangu vari gamba vavasingashishidziri dai anga ari umwe munhu dai nyika iyo yakatotorwa nekushishidziri nyange nesu hatifanirwi kutya hatimbotyi.
Tabata vamwe vati vamugabe vakavabatsira zvakanyanya.
Indonzi maideshi ndabva kuChivhu tirongokwana tezvamo taagochema mukwasha wedu ushungu dzaakatiitira zvakawandisa asingaverengeki zvekuti tarasikirwa paupenyu takapiwa mukoro tikaendisiwa vana kuzvikoro zvikoro maapatopu zvekuti tingaisinambopinda bati nezvaakatiitira kuita maapatopu tese takapinda chito tikakwanisa kunhirika kudiritira vana vedu neso tikaendawo tikasikawo mapu olevel hataisikakwanisi kusvika zvekuti kwaingoenda vana vehuzvi kumaningi kumabhoarding schools but tisakakwanisa tikazokwanisawo vana vedu vakaenda neurombo hwedu mashoma yataiwana iye tikaendesa vana vedu vaane zvekuita mukati meupenyu taipiwa mafetiraiza mahara tichirimi tichipiwa matrakita ngoro takapiwa kusaidi kwedu zvekuti tarasikirwa paupenyu kuti dai tawanawo gamba rakangoitawo saiyeyi ndokunga zvingangotinakiri.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa nevamwe vakuru mubato ravo vaendawo kumba kwavamugabe. vamwe vaendawo mudzimai wevaiwe mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai amai Elizabeth Tsvangirai. Mhuri yavaMugabe yati kutanga musi wesvondo ndiyo inenge yobata basa uye iri kutarisira kuenda navo kwamurombedzi vasati varadzikwa. Madzishe ekumusha kwavo kwaZvimba ambosangana achizeya nyaya iyi. Madzishe aya akambosanganawo navamunangagwa mazuva mashoma apfuura. Asi vachitaura pachiitiko chanhasi, vamunangagwa varamba zviri kunyorwa nevamwe mumapepanhau kuti vakaedza kupa Madzishe aya chioko muhomwe kuti vati vaMugabe varadzikwe kunoradzikwa magamba kuHeroes Acre.
Hatina chatinoita tinopesana nemwe hapana. Ndinofara kuti madzimambo vakauya vakaonana neni kuKazuba. Asiona mapepa kunzi ndakavatenga. Hapana akambovakookora yangu kupirwa hose. Hapana. Asi unoona chikonzi ndakatenga madzimambo api. Vakauya vakaona zvakanaka naka. Uye ndikavaudza kuti imwe savaridzi vomunhu ndimwe mweka mashoko eyo atinofana kuteera.
VaMunangagwa vatiwo pane vatungamiri venyika gumi neimwe vachauya kuzochema vaMugabe nemusi wesvondo vanosanganisira vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa, vaEdgar Lungu vekuZambia uye vaUhuru Kenyatta vekuKenya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Blessing Zulu.